kutsinzire kuchengetedza nayo vatengi, komisheni inoona nezvekuchengetedzwa kwevatengi yeConsumer Protection Commission yazivisa kuti yatorera matanho vezvitoro nemabhizimusi vasiri kushandisa michina inotambira makadhi ekumabhanga vachingoda kuti vatengi vashandise mari yekubata mumaoko zvikuru yemadhora ekuAmerica. Vachitaura neStudio 7, mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko pamwe netsvakurudzo muConsumer Protection Commission vakuda kwashe mudereri, vanoti vatora danho iri nekuona kuti kune vamwe vemabhizimusi vari kuramba makadhi ekumabhanga kuburikidza nekusashandisa michina inotambira makadhi senzira yekuti vaunganidze nayo mari, zvinove zvinotyora mutemo weConsumer Protection Act Section 51H.
Sezvo zvakabva zvapedzisa section iyoyo, chazvakabatanidzwa nefinancial example ya 2018 yaramenda bank use, vandityora kodzero dzevanhu nekuti nekodzero yevanhu ndeyekuti vanhu vanofanira kutarudzwa zvavanoda, inonzi the right to choose. Saka kana munhu aenda kushopa akungonzi sevhisa cash chet, vanotyora kodzero dzekutengesa.
Vamudereri vanoti vachatanga chirongwa ichi vachipinda munzvimbo dzinotengeswa mafuta ekufambisa dzimotokari, umo mavanoti makaonekwa kuti ruzhinji rwavo harushandisi michina yekuti vanhu vakwanise kutenga nemakadhi ekumabhanga, kunyange hazvo vachitengesa nemadhora ekuAmerica chete. Vanoti mabhizimusi achawanikwa achityora mutemo uyu achatorerwa matanho akaomarara anoenderana nemutemo wenyika. Vari kuyambira vemabhizimusi kuti vasarambe vachityora mutemo sezvo pave nekomisheni inochengetedza kodzero dzevatengi yakaumbwa zviri pamutemo.
Vanenge vaita zvisina basa vobva varangwa pamusoro pemutemo nekuburikidza nekutogariswa fainzi kana kuvaendesa kumakosi kumatare ezimota kuti vatongwe.
Mutungamiri wesangano rinomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti sesangano kurudziro yavo ndeyekuti vezvitoro vose vange vaine michina inotambira makadhi ekumabhanga kuitira kuti vatengi vasanetsekana kana vachida kushandisa makadhi ekumabhanga pamwe nemari dzemumafoni kunyanya mari yezigi.
Uyewo tinokurudzirawo vemabhanga neReserve Bank neMinister of Finance kuti vaongorore nhau yemabank charges, nekuti akakwira zvakanyanya, rinova rimwe danho rinoita kuti vakawanda vasashuvire kunge vaine mari inogara kumabhanga yavanozoshandisa pakunoswaipa kana vava kutenga, nekuti vari kuchema chemawo kuti unongoerekana mari yaihesurwa muakaunti ichinzi iri kuenda kumabank charges kana kuti kumaintaina account.
Vamutashu vanotiwo panofanirwa kutsvagwa nzira dzekuti zig isangomuka yapera simba, vachiti izvi zvinoita kuti veruzhinji varambe vachishaya chivimbo nemari yemunyika. Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kubudirira kwedanho iri kunotinetsei sezvo pachange pasina vanhu nguva dzose vanenge vachiona kuti vemabhizimusi vari kutevedzera here kurudziro iyi.
Zvekare kungoti hurumende through veConsumer Protection iyoyo kuti vangoti nanganga chete nevamabhizimusi ndizvo zvinozoita kuti tione zvinhu zvichinge zvichitengeswa pamavhara anda zvichinge zvichibva mumabhizimusi imoma ava kushanda nevanhu vanenge vachitengesera pazhe pasina mutemo iwoyo unokwanisa kunge uchinzi uitwewo kuti kwanzi ngava swipe.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reAfrica Center for Economic Justice muzvare chenai mweyo mutambasere vanotiwo
zvinenge zvichifanira kuitika ndezvekuti tiongorore kuti tiwane nzwisiso yekuti sei vemabhizimusi vari kutora nzira iyi vasingadi kutora makadhi kuti vanhu vashandise maswipe machine.
Asi vamwe vanongorora zveupfumi vanoti vanotambira nemufaro danho iri vachiti richarerutsira veruzhinji kuti vasamanikidzwa kufamba vakatakura mazakwatira emari nguva dzose. Vamudereri vanoti komisheni yavo iri kukurudzira veruzhinji kuti vamhanare vose vemabhizimusi vachawanikwa vachityora mutemo uyu.